manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa akawanikwa muHarare vatafadzwa Hilton Tamangani vanoshaya vari muusungwa. Zangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare svondo rapera vatafadzwa Hilton Tamangani vanonzi vashaya vari muusungwa kujererera Harare Remand Prison muHarare makare uko vanga vakachengetedzwa vakamirira kuzotongwa. VaTamangani ava vairarama nekutengesera mumigwagwa yemuguta reHarare vakasungwa pamwe chete nevamwe gumi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa akavigwa muhwaro wechivakwa cheRobinson House muHarare. Hurumende yatsinhira nezvekushaya kwavo uku kuburikidza nemashoko aburitswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avati pane mumwe murume ashaya ari muusungwa akamirira kutongwa. Asi gweta ravatamangani vamarufu mandewere vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanopa mhosva yekushaya kwavatamangani kumapurisa ayo vanoti ndiwo akavashungurudza pamwewo neveZimbabwe Prisons and Correctional Services ava vanoti vakaramba kuti musungwa aonekwe navana chiremba. Studio 7 yakundikana kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamandevere vanoti vari kuronga kusungisa veZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi ichocho kuti pane umwe wasungwa pane vakumaseven vakasungwa vaya vachimirwa mhosva yekunzi vakarova mupurisa pane hwana wavo akanga akuvara zvakaipisisa nyange kuti vose zvavo vanga vakarohwa vakakuvarira zvakaipisisa. Saka nezuro takaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwava kuda kundoira kuma5 tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokta ake aanoda. Magadijeri vakatirambidza kana kupera matsamba yedu kana kutaura nesu vachiti vanoda uyo bharo rabva kukoti chete. Saka naizvozvo nhasi manheru angoita kunzwa tichimuka zvinhu atifa.
Saka imi mune matanho amuri kutora here nechiitiko ichi?
Matanho tichatora isusu nekuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafani kufa kuti dai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafanige akafa. Saka tichange tichitora matanho ekutungisa ivo vanhu vekuZimbabwe Prison Services nekuti vatarisa kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nendare nemazvo. Vakanziwo vange vati munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi weMande patikapinda mukoti vakanzi vanhu vangavaonekwe nemadhokotera asi havana kuvaonekwa nemadhokotera vakanzi muisa kuchipatara nezuro chete vanova kuti akuzvimba zvakanyanya. Saka mapurisa nevanhu vekukizo ndivo vakonzera kufa kwemwana uyu. Saka nezvi zvakonzera kufa kwemwana uyu zvangiritira matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana uyu.
Tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisaiwo kuti mukomana uyu akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka. Ndizvo here?
Asiri izvoba. Mukomana uyu akapinda mutirongo akarohwa, akanga akarohwa nemapurisa. Takanyatso kuzvitaura, tikazvitaura kumukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa. Anga asingakwanisi kana kufamba, akakwanisa sei. Saka zvavakanyeba vachidaro. Vanhu vakarohwa vese variko, vakarohwa vese. Vana ivavo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa.
Saka muri kushanda here nemapurisa neiyo vekumajeri ava panyaya iyi? Muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita?
Zvazviri izvo zvatisatambotaura navo. Angotifonera achitiudza nezvekufa mapurisa aita nyaya iyi ndoga vakakonfirma naye kuzvisvika mwana uyu akafa. Hatisatambotaura navo parizvino.
Saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake?
Hatisati tambokwanisa, tatida kutimire hama dzacho tigoenda tese nehama dzacho pane kuti tinge tega semagwesa.
Tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi, zvii zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandevere?
Tagara tichingotaura kuti mabatwa anoitwa vasungwa nemapurisa eRepublic Police haaziriwe. Hapana chikonzero chinoita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa. Hazvibvumidzwi kuti musungwa abatwe zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita, vachitotswa, vachiitwa. Hazvibvumidzwi izvozvo.
Vanga vari gweta riri kumirira vatafadzwa Hilton Tamangani nevamwe vasungwa vamarufu Mandevere vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabato vasamer wadzai vanove mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, ava vanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa nemumwe wavo ari mumaoko evanofanirwa kunge vachichengetedza kodzero dzevanhu.
Isusu tiri kushushukana chose nezvaitika kuhama yedu Hilton Ashaya ari musungwa. Tafadzwa anga ari pane vamwe 11 vanotengesa mumugwagwa vanga vakabatwa vari muusungwa vachipomerwa nhau yekunzi vanga vane chokuita nemahelmeti emapurisa akawanikwa. Isusu seboka tatiri kurwadzikana nezvaitika, tabatikana zvikuru nokuti nyaya iripo ndeyekuti Hilton munhu anga achitraya kuripira mhuri yake ende anga ari munhu anga azvipira kuzvishandira nenzira iri pamutemo. Saka kana akusungwa zvakadai zvinotirwadza, osungwa, kuurawa zvinotirwadza. Saka isu seboka tiri kushushikana. Tiri kuziva kuti pane statement yabudiswa nehurumende, asi taitarisira kuti hurumende pastatement yavaburisa dee vanga vataura pachena kuti chii changa chichirwadza Hilton sezvo vanga vati munhu anga ari muusungwa achirwara. Taida kuziva kuti akasvika pakurwara sei ari muusungwa zvaigona kutibatsira. Asi tiri kuchema ende zvinhu zviri kuchishusha isu sevanhu vari kurwara vanotengeswa.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashaya vanga vari mumwe wevanhu vanga vachipomerwa mhosva namapurisa ekurova mupurisa uye kuvharira nzvimbo iyoyo yavaishandira yekuti yanga isisasvikiki nemapurisa. Munoti iwo imi?
Haiwa, takazviramba kubva pakatanga kutaurwa nyaya iyi. Isusu seboka reZSET takatingori pachena kuti aiwa, mapurisa ngaaite tsvagurudzo dzavo nenzira dzakanaka. Isusu hatikurudziri mhirizhonga. Enda pana vanhu veboka redu vatinoshanda navo vatingakurudzira kuti endai munorwisana nevenzvemo. Aiwa,
chiitiko ichi imiwo sevamwe vanhu vanorarama nekutengesa munzvimbo idzodzo dzemuHarare chakusiya ipapi?
Chatisiya tine kunyunyuta, chatisiya tine kutya kuti kana iriyo hurumende yedu yatinotarisira kuti ichengetedze iriyozve yakutora upenyu hwevanhu vari kutora kurarama, toita sei? Onai kuoma kwakaita upenyu izvozvi munyika. Vanhu vacho vari kutora kurarama ndo vaakuteverwa vachindourawa. Aiwa, zvinoshungurudza. Saka tinoka kubatikana seboka, tinoka kubatikana semaavenda senyika yese.
Vanga vari mukuru wesangano ravanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumaodzanyemba kweAfrica reSADC riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba musi wa25 Gumiguru unove mwedzi uno mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa vamwe vatungamiri muhurumende pamwe nebato rezano PF uye mamwe makambani anodyidzana nehurumende. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wesangano reSADC Dr. Steko Menatex vanoti nyika 13 idzo dzinomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chii zvacho asi chiine udzamu mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi izvo vanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity.
Ndinganguva magwaro kana mademonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvebviswa.
Dr. Tex vanoenderana mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvijenokodze zvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizimisi.
Asi nyanzvi munyadze mutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vachausi kungwengwe vanoti SADC yakafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakauya sidera around 2000 toate masanctions main reason why tikwanzi mune mahuman rights abuses akawanda vanhu vainyangariswa vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime vamwe vari kuona sekuti hazvina kuchinja zvaiitwa izvona hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise masanctions vanenge kuita sekuti vatopa blessing kuti rambai muchiita zvamaiita zviya. Saka ndoda kuti pakadiri panonesa kuti vabvise masanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti SADC yakafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zveupfumi senzira yekukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itai 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yawo nyatsa kuona kuti mei panogona kupuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet maconditions awa zvinobatsira izvozvo. Ende zvakanakira kuti panning power negarantee yokuti zvinhu zvichaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Chikwanda vanoti uhwo runoumbimbindoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire a hired chartered plane from Harare to Bulawayo? Ichibva ku France. But mapedza udaro mari mapedza makuadressa mnawo zvati we suffering because of sanctions. Imari inodikwa ku reviver parirenya to hospital kuti vanhuone mishonga. Or even a quarter of that money that he hired a chartered plane for one day. The biggest sanction that we have is ZANPF. The biggest sanction that we have is Mnangagwa. The biggest sanction that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memori mutizina avo vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pomapato ariko acho 9 hatisi kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete. Kwete kuti mumwe akamira nechichimwe achiti uyu ndinozvigona achiti ndinozvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira achiti uyu ndiri baba uye ndiri. Hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemusandiko wakaitirwa muTanzania mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochi pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kana katine hurukuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Linet Karenye Kore, avo vari kupinda mumisangano iri kuitirwa muguta reWashington DC weIMF neWorld Bank. Regai timbonzwa kuna amai Karenye Kore kuti vari kuzvifambisa sei uye kuti misangano iyi yakakosha sei nyanya kuvanasikana nemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti misangano iyi yakakosha sei.
Ndadzidza zvakawanda Marvelous. Ndaona kuti nyika yedu ine zvizhinji zvainofanira kukura uye nekuita kune dzimwe nyika. Kuya kwandaita kuno kuya kuzoona kuti World Bank neIMF maprogramu avanoita anobatsiridza nyika dzakawanda ndeapi. Ndaonawo kuti maprograms avo mazhinji ane chekuita maringe nekusimudzira madzimai, nekusimudzira vanasikana nevanakomana kurwisa poverty munyika dzedu nenyaya yeclimate change. Kunze kwedu mamirira kwakaita kuchinja kuita zvinhu nemaprograms avari kufanda nyika dzose.
Tinoona imi muri mutevedzeri wemutungamiri weMDC mumwe wevatevedzeri semudzimai, zvinhu zvamungati imi emaunza kuvapa chinzvimbo chamuichi.
Zvizhinji zvandaunza Marvelous. Kutanga pandakapinda pachigaro ichochi ndakwanisawo kuti ndinge ndichiita maprograms madzimai ekutraina madzimai panyaya yeempowerment. Mukuziva kwangu iwe unoziva kuti ndine chimwe chigaro chandakabva kuwana ndichangobva kuita vice president, chigaro chinova chedeputy treasurer weWAFA Women Academy in Africa muregion medu. Kune nzvimbo dzakati wandei about 9 countries dzirimo dzinotiita kuti tese tinge tichibatsirana kugadziridza kuti zvii zvatingaita kuti madzimai apinde muzvigaro. Uyewo programs andakwanisa kuita mazuva maviri mashoma apfuura ayo ndakakwanisa kubudawo neprogramu yekuti zvii zvatingaita kuti tipedze nyaya yesexual harassment mumabasa medu uye munyika, tikaita come up nepolisi sebato reMDC kuti isu kana tiri muhurumende ndo izvi zvatingaita kuti tizopedza nyaya yesexual harassment.
Tombotarisa nyaya iyoyi yechigaro chenyu, kune vamwe vasikana vechidiki vada kutarisa kupinda mune zvematongerwo enyika, zvii zvamungavakurudzire kuti vaite zviri nyore here?
Ndingangovakurudzira Marvelous kuti hapana chisingagoneke kana iwe uine chinangwa chaunoda. Chandingangoda kuvanasikana ndechekuti kana wada kupinda muzvigaro izvozvi zvematongerwo enyika, unofanira kuita nemwoyo wako wese uye uchigadzirisa kuti kana uchinge wapinda zvirimo zvimhinga mupini zvinodzorera mumashure. Asi iwe nekuti unenge uine chinangwa haufaniri kutarira zviri kumashure. Kuvanasikana vazhinji chandingangoda kuvakurudzira kuti chigaro unokwanisa kuchiwana pasina kana zvawaita kana kuti waita fevha kune umwe munhu, kunze kwekungomira iwe uri pachokwadi uye nekutarisa kuti zvii zvaunoda kuti madzimai nevanasikana vazoita vachitarisawo kuti dai taita zvinhu zvakadai mushure mekunge vadzidza kunewe. Saka chikuru kuru kunzwa mwoyo kuti ndo zvandinoda uyewo maneja kuti zvii zvaungaita kuti usvike pachinhanho chaunenge uchida. Zvizhinji zvingarwadza asi hapana chisingagoneke.
Takaona muchidomwa muchipiwa chinzvimbo chitsva pane zvakataurwa nebato renyu kuti muchange muri kuona nezvemuparamende, munotora sei izvi?
Chekutanga ndoda kutenda kuna president wangu baba Nelson, advocate Nelson Chamisa, vakaona zvakakodzera kuva nechivimbo neni. Haizi nyore kupiwa chigaro sechandakapiwa. Kazhinji kana zvichinzi party building, kureva kuti ndichange ndiripo kuita oversight yekutarira mushandiro unenge uchiita bato redu uye kufambiswawo kunenge kuchiita bato redu. Saka haizi nyore kupiwa portfolio yakadaro, saka ndoda kuvatenda. Uyewo chimwe chacho chekuti ndizoita oversight mudare reparliament, handingazvigoni ndiri ndega. Ndinoziva kuti ndichada kubatsirwa nevazhinji kuitira kuti musangano wedu unge uchisimukira. Asi zvikuru sei kunyanya panyaya yeparty building, ndinoona vakaona zvakanaka kuti kuda saamai unenge uri mai vanotarira kose kune vana baba, vanakomana nevanasikana. Izvozvo zvinobatsira kuti kana ndiri saamai ndine zvizhinji zvandinoona kuti apo panoda kugadziriswa, apo panoda kugadziriswa. Asi handingazvikwanisi ndiri ndega. Ndingangoda kurudzira vasikana vazhinji navanamai kuti ndezvedu tose, uye vanofanira kundibatsira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Mataura imi vasikana vechidiki pamentorship, pane zvamurikuita here kudzidzisa vechidiki vari mubato menyu?
Hongu Marvelous, ukatarira pandakatenderera muZimbabwe ndichitsvaga kuridziro kuvanhu pataienda kusarudzo, program yangu yanga iripo yekutanga yanga iri issue yementorship. Ndaona zvakanaka kuti tiite basa iri rekusimudzira vanasikana, nekuti vazhinji isu vakuru kana tapinda muzvigaro hatitariri vari kumashure, tinokanganwawo kuti pakufamba kwenguva tiri kuchembera. Vazhinji vanotadza kuziva ipapo, tongoda kuramba tiri mupawa. Saka ndakaona zvakanaka kuti aiwa saamai ndofanira kuti ndiite mentorship, vana vedu tivadzidzise kuti kana isu tichinge tabva vatore mabasa vasimudzire musangano wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Linet Karenye Kore, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinodzidzisa nekubatsira vanhukadzi. Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Takanangana nekucherechedzwa kwemwedzi uno waGumi Guru semwedzi wekudzidzisana pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere chegomarara.
Ndiri kuchingamidzira vateereri, mufaro wangu kuve pachirongwa. Ndinonzi Temba Nzounenda, ndiri organizing secretary kana kuti murongi wemabasa muboka revarume rinonzi Varume Shinuraivu kana Madoda Men's Forum Trust of Zimbabwe.
Nhasi Vanzounenda, tiroda kumbotarisa mwedzi uno waGumi Guru, mwedzi wekudzidzisana pamusoro pegomarara breast cancer month. Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza vanhurume mumwedzi uno waGumi Guru?
Mumwedzi uno waGumi Guru tinosangana nevarume, tinotarisa munzvimbo dzinoungana varume, mungave mumamens fellowship, mungave kana mumabhawa chaimo, tinopinda tichitaura nevarume tichivadzidzisa nezvegomarara. Asi mwedzi uno wanga wakanangana negomarara rezamu, chinove chirwere chinofungidzirwa kuti chinobata vakadzi voga. Asi ongororo dzakaonekwa kuti chero varumewo vane miri yakakura kura yatingati vanhu vari fit vaya, vanokwanisawo kubata chirwere chemazamu. Zvekutoti mukatarisa vamwe varume vane mazamu akakura anotoita kunge mukadzi. Saka vanhuivo vanofanira kugarawo vachitarisa kuti havana here mapundu ari kuita mazamu mao, because vanogona kubatwawo nebreast cancer. Asi haisiriyo, harisiro gomarara rega rinobata vanhurume. Yatinoti number one killer kana kuti chirwere chegomarara chinonyanyouraya varume kunyanya-nyanya iprostate cancer. Iyoyo tinoidzidzisa varume zvakare. Kudhara vaimboti tangai kutariswa kuti hamuna here chirwere cheprostate cancer kubvira pamazera e60 zvichikwira, but iko zvinezvi zvinotoona kuti veutano vaakutokurudzira kuti kubva kumakore anenge 35 vanhurume vaakufanira kunoscreenwa kana kuti kunotariswa kuti havana here chirwere cheprostate cancer. Kunewo mamwe magomarara anongoonekwa achiitika aya angave reganda, mamwe anoitika mumapapu, mamwe anoitika mupi, magomarara anouya pakasiyana-siyana. Saka kazhinji kachona tinotaura nezvazvo. Asi patinotaura nezvazvo, tinotaura nezvazvo kwete semadhokotera, tinotaura nezvazvo sevanhu vanoshanda nevanhurume nevanakomana.
Asi muri kuona dzidziso dzenyu idzi dziri kutambirwa sei? Nokuti vamwe vanhu vanogona kuti kana vasati vazivikana kana kubata kuti vane chirwere ichocho, vanotoona kunge Vanzounenda vari kupenga.
Hongu izvozvo zvaimboitika kunyanya. Asi iko zvino ukatosangana nemunhu akadaro, kazhinji kacho haisi nyaya yekuti haadi ruzivo, inyaya yekuti anenge akufunga kuti dzave nyaya dzemari dziri kutaurwa bhozi. Vanoziva kuti kurapwa muZimbabwe iko zvinezvi kwadhura. Chero ukanzi uende kunze kwenyika kunorapwa, kuti utanganezve nekutsvaga mari idzodzo dzakawandisa, iko zvino utano hwodhura. Asi vanhu vese vaakutambira ende vaakuzviziva kuti kenza chaiyo chinotove chirwere chakaipisisa kana kuti chinouraya kukunda kondisheni yaityiwa nevanhu iyai yekuve neHIV and AIDS. Iko zvinezvi kenza iri kuuraya kukunda ipapo, ende tiri kutokurudzirawo chero even patinotaura nevehurumende nevezveutano nevaya masangano akazvimirira anobva kunze, tiri kutokurudzirawo kuti mari iwandire kuzvirwere zvakafanana nakenza ikoko, bhozi hakusati kwave nemari dzakakwana dzekuitira kuti dzibatsire vanhu ivavo. But vanhu vaakutambira dzidziso iyoyo, asi kungoti munhu kana achizenge audziwa dzimwe nguva kuti unacho chirwere, dambudziko rekuti munhu anogona kuve mudenial kana kuramba kuti aiwa inini chaiyere, handibatwe chirwere ichocho, ichirimo muvanhu.
Tinoona vakawanda vachine tarisiro yekuti ukaita gomarara kana yavangati nhuta iyei, unofanira kutenda kunorapwa kuchiwana kuti ipore. Muri kupa batawo sei?
Challenge yatinosangana nayo chete ndeyekuti hatikwanisi kurambidza vanhu kuti musaende kuchibhoi, endai kumadhokotera echirungu, nekuti isusu hatina scientific evidence inoratidza kuti kuchibhoi hazvishande kana kuti kudi. Asi zvatinokurudzira ndezvekuti kana takatarisana nechipatara kana kuti vana chiremba vechirungu, vanoita matests anoratidza kuti iwewe une gomarara rinonzi chakati, rave pastage yakati. Chiremba wotokudza kuti chiremba anogona type yegomarara raunaro ndichiremba akati wopiwa specialist anoenderana naizvozvo. Kuchibhoi dambudziko rakunaro nderekuti hongu variko vanotopa mishonga yechibhoi, vamwe vatinonzwa chiti ndakapiwa wechibhoi vakapora, asi havakwanise kupatsanura vazhinji vacho kuti ikenza iyi inoda mushonga wakati. Kwavo kune ndofunga yatinoti pachirungu one size fits all, yekuti mishonga yavo inogona kunge iri imwe chete, ende hapana paunozomboona bhuku ravanotarotika takazotesta nhingi tikaona ane kenza iri pastage yakati takazomupa dosage yakadai. Ndo dambudziko tinozosangana naro, asi hatimhure mishonga yechibhoi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru wanzo nenda nokuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, neniwo ndinotenda. Ndinoti mumwedzi uno waOctober, ruzhinji rweZimbabwe kunyanyawo takatarisana nevanhurume nevanhukomana, ngaticherechedzei chirwere chegomarara. Chiri kuuraya vanhu vakawanda vese, varume nevakadzi. Saka ngatiwanei mukana mudiki wekuti tikawanawo pari kutariswa kuti hauna here gomarara iroro, aiwa enda unobatsirwa. Ngatitange nana Cancer Association of Zimbabwe, vane mari dzavo, ngatipinde mune machiremba anotibatsira mazuva ose, anotiita screening voti refeya kuenda kwatinobatsirwa. Ndatenda hangu.
Vatemba dzounenda vanove munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Men's Forum vari parunhare muHarare neStudio 7. Mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Mushowani Stars 3, Triangle United 1, Yada 3, Manika Diamonds 3, Tel 1 0, Chapungu 0, Erentaus 3, Black Rhinos 0.
Meshua. True. Prophet Pasha and Java. Twabam. Dibain the boy, Mira, and the Jara. Mushaura and the boy, and the boy, Yara. Mugati me boy, man of Gara. Ajin divine in Arigubara. Dimitana Kubereka, Anyaku Tumura. Magatagura, Magatambura, Nimana, Mamma, Pembera, but I'm an evident and nothing down there. Down there, Mamma, 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 down there, Mamma, 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 down there, Mamma, 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 down there, Mamma, Mamma, Mamma. Pese pa maga bida, pese pa maga wacha, pese pa maga punza za kawra tich.
Nako kambo mama kubva kuna Enzo Aishal. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemahelmeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare, vatafadzwa Hilton Tamangani, vanoshaya vari muusungwa kuHarare Remand Prison. Sangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaga zomuhle olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wathi amapolisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare. So ekubotshweni kwakhe bamhlukumezile ngezinye indlela okugcine esesenza ukuthi alimali.
Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni ofele ejele ngemva kokutshaywa ngamapolisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo.
Kulobuzima nge-drought lesilayo izulu lingaze line asingeke sanelise ukubulima ngoba idonki azingeke zidonsi ikhuba inkomo zingeke zidonsi ikhuba.
Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko ezigabeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni obhubhele entilongweni ngemva kokubhacabulwa kabuhlungu ngamapolisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edlulileyo. Umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani ufele eHarare Remand Prison ngemva kokwalelwa ukuya kwelatshwa ephandle kwejele. Utamangani ungomunye wabantu abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo duzane lesigodlo seMDC besethezwa umlando wokutshaya ipolisa kanye lokuba lesandla kudaba lwengwane zamapolisa ezibikwa zatholakala kulesi sigodlo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uKamangani wahlukuluzwa ngamapolisa waba manxeba-nxeba emzimbeni wonke. Labanye abasolwa ababikwa labo belimele kakubi. Inhlanganiso le ithi okudanisayo ukuthi yacela ukuthi umnumzana Tamangani akhululwe ukuze aye kwelatshwa ephandle kodwa iziphathamandla zakwalalokhu. Akukacaci ukuthi uTamangani udlule namuhla kumbe izolo ebusuku. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi wavalelwa evele engaphilanga kuhle. Kodwa elinye lamagqwetha amela uTamangani unkosazana Idirashe Chikomba oweZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi lokhu akusiloqiniso.
Kulama measures akadethethe ukuthi akwazi ukuthola i-medical assistance. Manje unfortunately amapolisa labomani bebengadecide in our favor. So ngenxa yakhonokho ugcine esefela in police custody engatholanga i-bail.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lundoda wabotshwa evele ezigulela. Yebo kunjalo yini?
Athina sivumelani nakho ngenxa ukuthi ngumuntu owachaywayo ngomgqibelo odlulileyo. Wathaywa ngamapolisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare, edolobheni eHarare. Uchayiwe uthe sechayiwe wasebotshwa. So ekubotshweni kwakhe kanye bamhlukumezile ngezinye indlela okugcine esesenza ukuthi alimali. Lingakhanyela lizabona ukuthi ube lezilonda and belimele. So asivumelani nakho ngoba ngumuntu okade eziphilele kodwa olimele ngenxa yokuthi utshaywe ngamapolisa bamhlukumeza ekubotshweni kwakhe. So asomuntu ade gula. Asivumelani lakho at all.
Manyathelo bani elizawathatha pho phezu kwalo ludaba?
amanyathelo esesiwathethe ukuthi for ababili ngoba bebebathatha abantu akade belimele. So for ababili abaseleyo sizakwenza ama-applications, ama-agent applications ukuthi bekwanise ukuthola ukuncedwa ezibhedlela ezingekho isibhedlela ezeze-PCS. For osesishile ukuthi siyenze ama-legal actions against even abeze-PCS akade in custody kibo, even umantu okade senza indaba le ngenxa yokuthi amagqwetha ethu ayenza in application phambi kwamantshi lo kodwa akazange barule ukuthi ayebonwa ngabodokotela out of custody. So ngendaba yakhona okho sibona ngani kumele laye abe answerable ekuthini why wadenya i-bail, ngoba sizokuthiwa yena wagula ngesikhathi sakhona but wakwanisa ukuphuma waphiwa ama-off days waba off sick, kodwa omunye umuntu inezimashi zakade yisibotshwa bekumele ukuthi ethole ukuthi elathwe ngaphandle kwejele, kodwa akakwanisanga ukuthi athathe ama-steps okuthi kwenzakale khonokho.
Ngamanye amazwi uthi lizamangalela umantshi labamajele, kuyabe kuyikubabophisa kuphela kumbe lizafuna lokuthi umndeni uhlawulwe?
Sifuna ukuthi umndeni uhlawulwe ngesenzakalo lesi ngenxa yokuthi impilo yomuntu iqakatheke kakhulu, and njengabantu abamela ama-human rights siyakwazi ukuthi i-constitution yethu ku-section 48 yakhuluma ukuthi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu, and isehlakalo lesi sisitshengisa ukuthi impilo yomuntu abayenzanga yaba important. So ngenxa yakhonokho sibona ngani kumele umndeni womufi uhlawulwe.
Unkosazana Idirashe Amanda Chikomba ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sixoxela eseHarare. Abalwela amalungelo oluntu kanye lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa basole kakhulu uhulumende phezu kwesehlakalo lesi besithi igazi likaTamangani lisezandleni zakhe. Sixoxela omunye wabalwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Indaba ka-Rasta lo obhubhileyo nje indaba ebuhlungu njalo edanisayo sibili ukuthi amapholisi angaze atshaye umuntu azagcina ebhubhi, njalo basuke lapho bamfake ku-remand bamyalise ukuthi athole usizo lokuyalatshwa njengalokho kwakufuna ukwenziwa ngabameli bakhe abayeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nje into etshengisayo sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuceda abantwana bakaZulu munye ngamunye nje, ngoba singakhangela ukwanda kwenamba yabantu abasefileyo kusukisela uhulumende lo eqalisa ukubusa kuze kube kathesi isiningi kakhulu okokutshengisa vele ukuthi sizagcina siphela sonke lapha eZimbabwe.
Ungathi kuvezani ngendlela amalungelo oluntu aphathwa ngayo elizweni?
Hayi, lokhu nje kusegcekeni kuveza nje ukuthi amalungelo kaZulu nje ka-respecta njalo ayabhihlizwa, njalo uhulumende lo uzimisele ukuthi amalungelo kaZulu ahlukumeze uZulu ngaziphi indlela. Lokhu nje okuba eyinye yembangela yokuthi uhulumende lo azaqine aphiwe izijeziso lezi abaseyofuna ukukhala ngazo kathesi, kodwa bekhohlwa ukuthi izijeziso lezi zivela ngenxa yokuthi bona babhihliza uZulu njalo be-abhiza amalungelo kaZulu.
Kodwa uhulumende uthi umufi wabotshwa evele engaphilanga kuhle.
Ukuthi ubotshwe egula kumbe engaguli ayisiyo ndaba, kodwa indaba ekhona ngeyokuthi batshaya umuntu waze wacina wafa. Umuntu thina singalwa sibabili singabangani, wena ubusubhubha ngemva kweviki kumbe kwemalanga ambala, oyabe ebulele umuntu nguye lo ocinileyo ukutshaya nalo muntu. Umuntu lo wabotshwa watshaywa ngamapholisa walimala, umfanekiso yokulimala kwakhe sinayo sayibona. Abameli bakhe amaloya athi afuna ukuthi ayokwelatshwa athole usizo ukuze impilo yakhe ilondolozwe, kodwa amapholisa kanye nekhoti babuqhaya besala bengafuni ukuthi idaba lwakhe aze agcine ephiwa ibheli yokuthi elatshwe. So amapholisa esesala khathesi ngoba vele sekulicala, so kabafuni ukuthi bangahanjiswa emakhoti basiwe, sesebedinga nje ama-reason amaningi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eSeharare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi uhulumende kumele athuthukise izigaba zabo ukuze labo baphile ngokufanayo labanye babo abahlala emadolobheni. Lenkuthazo iza kusanda nanzwa usuku lwabo mama bemaphandleni emhlabeni jikelele ele International Day of Rural Women. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yena leyana empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadorobheni, singathi lapho esifika khona seyisa ukuthi kulabomama bemakhaya. Asisakufuni ukuthwala inkwenxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadorobheni ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo yemayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobuzima nge-drought lesilayo, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhubu, inkomo zingeke zidonse ikhubu. Esikucela kuhulumende, sicela ukuthi asininge amatharekitha ukuthi la silimisane nje njengabomama.
Ukansila kwa-2 esilikwe Gwanda North, unkosazana Zweli Banzi Mpofu uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla njalo kuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswa kwabanye labanye kwe-social welfare kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika futhi umuntu vele sehamba wakwerete ezinye izikwerete ezempupho ukuthi nxa efika ihlifikeleyana impupho ayidlulisele phambili. Abantwana basale still behlaba umkhosi bekhangelane le ndlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi njengenhlanganiso bafundise umama abaningi emakhaya ukuthi balwele amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babele ukuhlaliseka bese emakhaya abo.
Ubugebengu abuvamile, ngikhuluma kunje sesiklinile indawo esecondary, amapholisa abuya, ipolice base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-orders ngenye achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakala.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lunanzwa mnyaka yonke mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kaMfumfu. Kusenjalo kolunye udaba amaSuthu, iningi labo kungababalisi baqhube umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. Unkosikazi Marita Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombisa grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonyaka njalo kuyadingeka ukuthi kube le ngwalo abazazifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso ka-grade 7, so okunazeleyo ukuthi akulamabhuku ka-form 1. Yikho abantu bebehlangane besendaweni ezijene kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma iSuthu. So ngaleyo ndlela abaSuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo ukuthi sisuthu sesabhalwa.
IsiSuthu, isiKhalanga kanye lesiVenda ngezinye zendimi esezifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibongeke ijaha lezansi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikele emhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumgcini sihlalo wesigabeni seMathebelele North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Sicubungula ubunzima obubhekane lababalisi kanye labantwana ngesikhathi umnotho welizwe unzima njalo ababalisi laba bephakathi kokutshengisela.
Emaphandleni kunzima ngoba bema ukhangele emaphandleni intengo idale ukuba phezulu kudlula intengo engaphi etholakala emadolobheni. So vele kunzima, even labantwana bona besibafundisa emaphandleni sokunzima kakhulu. Abanye ukuthi bafunde kuhle ngiyabona bekudlala bekungekho emakhaya. Njalo futhi amabalisi athi asisakwanisi ukuthi sithenge izinto la ngoba kwezinye indawo bathatha ngani ngemali yaphandle ukudla okuthengiswayo. Ukuthi thina umbalisi ngeke uyithole leyo mali yangaphandle. Abanye njalo ngabafuna imali yephepha uyibambile sibile esandleni. Manje njengombalisi uyabungelayo imali oyibambayo esandleni usisebenzisa amakhadi abo ikhokheti kwezinye indawo kusathengeki ngemali zonezo.
Yiziphi impahla ezidula kakhulu khona ngapho emaphandleni njalo baningi yini abangemukeli ikhokheshi?
Zisese ziningi indawo eziningi ezingayamukeli ikhokheshi. Bafuna imali ngoba bathi kuyahlupha ukuthi beyoda nge-ikhokheshi lapho abawoda khona bona boda ngemali abayibambe esandleni. Kuba nzima kumuntu umbalisi ongatholiyo le thuba lokuthi ahamba aye edolobheni ayethola imali yokuthi anjani athole imali leyo ngoba yena uba khona ngomvulo kusiyathi kuleyosilasi kuthola kuphela impelaviki ukuthi amabhenki avala ekuseni ngo-11 kumbe kwezinye isikhathi uyithele le mali yakhona. So kuba nzima, impilo ibenzima. Kwezinye isikhathi abavumayo imithengo yangkhona iphezulu kakhulu ukuthi vele umuntu umbalisi ngekaza ayenelisebenti ukuthenga into elula nje ekhiphe kwezinye indawo.
Abantwana besikolo-ke bona bayenelisa yini ukuthola zonke iy'mfanelo zabo zokusebenzisa isikolo?
Abantwana abatholi imfanelo ezenelayo. Sokunzima sinokwenisa la ungumbalisi yakukhangela abantwana uzibazele emakhaya kunzima. Into leyo emnotherizi ibambe wonke umuntu nje jikelele. Emaphandleni kunzima kakhulu.
Kodwa laye libe lalo uhlupho loluyano labantwana abaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini okunjengama-sanitary pads kumbe kulezinye inhlelo yini ezikolo ezenza kube ngcono ukwenza ukuthi labo bebuye ezikolo?
Zikhona kodwa inhlelo ziba khona kodwa azibikhona nsuku zonke. Ziyabuya ingxenyekelo ziyenze ungawani ngomnyaka abaaba banikeze kawani ngomnyaka bahambe. Aso nto ehlala ikhona ukuthi maybe sikhangele nyanga nenyanga kulo muntu obuye ezoncedisa. Hhayi abanye beqine bengabuya esikolo ngoba ngalazi umfanelo. Omunye besebesebenzisa into ezingahlanzekanga ukuthi khona ukuthi ngesikhathi sona siyanga. So kuba kunzima kakhulu emntwaneni oyinkazana.
Imbadalo yamabhasi lokhu iqansa yini njalo kulowula yini lokhu ebantwini abalemuli emadolobheni kumbe kwezinye indawo?
Intengo yamabhasi isinzima kakhulu vele imizi eminingi izabhidlika ngendaba yena le ngoba uzathola ukuthi uhambo olunye lokusuka endaweni enjengasebhinga umuntu ezobamba kobulawe lapho kule muli phezulu le-50 phezulu ukuthi azozokamaka ukuthi abuyele elinye njalo sokuyi-3 umbalisi njengasenelisi ukuthi akhiphe imali yokugada asale le mali yokudla.
Libone ngani uhulumende uzalalela isikhalazo zenu yini njalo liyathemba ukuthi imali yokuthi ayiholise ababalisi ngabe layo? Sibone ukuthi ilizwe lonke nje libhekane lobunzima kumnotho welizwe.
Thina isifiso sethu ngesokuthi basizwisise, basilalele, babone ukuthi thina sisekhona kodwa sifuna ukuthi siyekele imisebenzi sithiye abantwana bona kodwa sokusiyalela thina njalo asikwazi kodwa sikhanyelele ukuthi uhulumende asizwisise ngezikhalazo zethu ngoba lathi kuyazizimela ababalisi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sukweluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleleni North, kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazana. Siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siletshahelidala uChris Gande.
Alinga lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Siduduzi Wencube, owenhlanganiso ephathisa abasakhulayo ethiwa Youth Matrix. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona.
Ya, ungasitshela ngenhlanganiso yenu leyi iThe Matrix ukuthi ngeyani kade kahle inhlanganiso la?
Okay, inhlanganiso yethu iThe Youth Matrix yinhlanganiso ephathisa abancane aged 13 to 25. Siyaba empower, siba equip ngama skills abangasebenzisa empilweni ukuba bazikhuphule, abangasebenzisa ukubana bathole imisebenzi like ama employability skills, lokuthi nxa si identify abangabe bebancane kodwa bengathi bale ama entrepreneurial skills, siyabaphathisa ukubana bavule ama business. Njalo abangathi bale ama challenges njalo, siyabasiza ukubana bathole usizo oluqondileyo ukwenzela ukuthi umntwana ngamunye ngamunye athole ithuba empilweni engazali phandle.
Liphathisa abangapi abeZimbabwe kumbe khona ngapho kuphela kweEngland?
Saqalisa eUK kodwa iaim yethu ukuthi siexpand siyemazweni athile. So into esayenzayo, saqala sakha imodel esayabona ukuthi iyasebenza internationally eyokuthi siza abancane, sayakhela ngapha eUK. So imodel le sithethe siyakhile yasikhanya iyamukelwa sibili, ngoba eZambia bayamukela bayayifuna, eNigeria bayayifuna, eUganda bayayifuna, eZimbabwe bayayifuna, but ngesikhathi kufanele sihambe layo kwakuyisikhathi kutshintshwa uhulumende. So sabona ukuthi kwakungaso sikhathi esifaneleyo ngoba kwakulokuxokozela okuningi, but ithemba lokhu lesifiso sikhona ukubana siye fikisa lati khona ngali support, but abase UK abeZimbabwe balufikelela loluncedo.
Akusichasisele ukuthi asithi ngingokhulayo ngifuna uncedo lokuqalisa ibhizimusi, ngingayenza njani?
Siyakhangela indawo lapho khona, siyazi imithetho yakhona pho kulelo lizwe ukubana, ngoba indawo ilizwe ngelizwe lemithetho yayo ekuqaliseni amabhizinisi la kuregister lani lani. Njalo bese sikukhotsha ke sibona ukuthi i-chosen area yakho iyo yini area ehambelana lawe, njalo iyo yini area ololwazi ngayo, njalo yi-area opassionate ngayo. Njalo sizama ukuzwisisa ukubana vele okwenza ufuna ukuqalisa i-business ku-area naleyo kuyini, luthando lwento yakhona, lulwazi, kumbe nje ubone ithuba lokuthi wenze imali. Bese sikukhotsha ke ngendlela efaneleyo according to ama-findings ethu.
Lingaphathisa umuntu ngemali esingathi ngesilungu i-maximum enganani?
Nxa umntwana ese-UK kule ndlela eziningi ezokubana bathole imali, kulama funding i-government ayawafake eceleni ukuba bancedise abantwana njengoba kulamsebenzi kwezinye indawo. So ukuthi bayathaba nxa bekwanisa ukuthi bavule ama-business. So kulama-government funding, kulama grant. Then amanye amazwe akula ncedo olunjalo, particularly Africa. So thina silama grant esiyawafaka ndawonye njenge-organization esawa-accessela abancane bakwamanye amazwe, siyabe sibona ukuthi balama skills anjengawonawo. So siyakwanisa ukuthi nxa kuyukuthi sibona kuyi-business esibona ile future, sibona ukuthi i-business ekhaliphileyo, siya kwanisa ukuthi sisupporte ngemali lapho as well as i-training.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli. Lingasilandela umsebenzi yethu ku-www.theyouthmatrix.org.
Gobo Facebook, labo Twitter ke.
Lakho yithi Youth Matrix konke ndawo.
Sibongile kakhulu.
Loge ngudokotela Siduduziwe Ncube ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilalo.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo namhlanje imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iqembu leMushowane libhaxabule eleTriangle United nge-3-1. Yada 3 Manica Diamonds 3 Tel 1 0 eChapungu 0. IHerentals ibhaxabule iBlack Rhinos 3-0.
She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. You cherry, I'm a funny 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 cherry, I'm a girls do not exist. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keeps her cool, ever said, always feel, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous. You cherry, I'm a funny 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 cherry. Through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, tripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm styling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. You cherry, I'm a funny cherry, I'm cool. 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 My shorty's got class, yeah. She's an original. I call her Miss World, yeah. She's an original. An original. You cherry, I'm a funny cherry, I'm a cherry.
Icherry yami ngomsisi K ehlabela ngikamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabalitshumi lanye ababotshwe ngeviki edluleyo phezu kodaba lokutholakala kwengwane zamapholisa umnumzana Tafazwa Hilton Tamangani ufele entolongweni yeHarare Remand Prison ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko. wanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.